Mutevedziri wameya weguta rechegutu vaEdward Dzeka vanoti vakapambwa nevanofungidzirwa kuti masoja nevamwe vanhu vatatu apo vaibva kukadoma vachienda kuchegutu nezuro Maneru. Vadzeka vanoti vakakwira motokari yainge iine musoja avo vakavabvunza kuti sei vachitsigira bato ravaNelson Chamisa vakaratidza kuti havana kugutsikana nemhinduro yavo. Vanoti vanhu ava vakaramba kuvaburutsa muchegutu vakatanga kuvarova nezvibhakera nemambama.
Ndakakura mota ndichibva kukadoma ndakapfeka rupawa rweMDC Alliance. Ndakabva ndatanga kutyisidzirwa vachibvunza kuti sei ndichifarira bato ravachamisa ndichisiyana nevamunangagwa neZANU-PF. Ndakavapindura kuti mamiriro akaita nyika nekushayika kwemabasa havana kufara nemhinduro yandakavapa. Mumota maiva nevanhu vatatu, mumwe wacho aiva akapfeka hembe dzechisoja. Pandakasvika muchegutu ndava kuda kuti ndiburuke. Vakabva varamba kutiburutsa. Mushayiro akaramba achityaira mota. Vaindorova nezvibhakera nemambama.
Vanotiwo mumwe weavanoti mauto aya akatanga kuvabata nhengo dzechirume.
Vainge akandisa pakati pavo vakazomira neni makiromita anoita 15. Vakaramba vachindishungurudza zvemaawa anoita maviri. Aiva akapfeka hembe dzechisoja aindibata nhengo dzangu achiti uchatiudza mashoko amunotumirwa kubato kwenyu.
Vanoti vakaitwa nhapwa kwemaawa maviri ndokusiyiwa vakandwa mumugwagwa umo vakazonhongwa nemumwe munhu aipfuura zvake. Vadzeka vanoti vaenda kunomhanyara kumapurisa emuchegutu uye vakanorapwa kuchipatara.
Ndazoenda kumapurisa ndikanomhanyara nyaya yangu kupurisa. Ndikapiwa RRB nhamba inoti 3528405. Ndikazopiwa nemedical report kuti ndirapiwe marwadzo andiri kunzwa.
Mutauriri weMDCT mudunhu reMashonal and West vaBlessing Mandava vashoropodza zvikuru chiitiko ichi vachiti zvinoratidza kuti hurumende iripo ndeyechiuto uye chibvumirano chakanyoreranwa pasi chekuve nesarudzo isina mhirizhonga achishande. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanga vasiri kudavira nharembozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chiguriwa.